Yo, DJ Snake. Indano drama kakis, we wanna go party. Yo, Miss B. Garova was a good embla wires and Jazz at Tanga. Vindi music. Boom! Manager, Vin B Music from City of Kings and Queens. DJ Snake, Aba, Stray, Kasamendot, let's do it.
Silale kaya Takura mukwende tiende maparo yesi ari kunowo igo kunowo bizani ndongi sikambe namhlanje kasilale kaya Takura mukwende tiende maparo yesi ari kunowo igo kunowo Namhlanje kasilale khaya Takura mukwende tiende maparo yesi ari kunowo igo kunowo bizani ndongi tikambe Namhlanje kasilale khaya
Asan, your DJ Snakes, let's do it. Alash, eh? Dinoda kufara, 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 kumbata toka mangwana. Dinoda kufara, 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 hapade kunyara, kumbata toka mangwana. Dinoda kufara, 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 kumbata toka mangwana. Namhlanje siya groova, siya groova. Namhlanje siya groova.
Baby akashama tijitambira kumvura dine morari maoko mdenga mabebi akashama tijitambira kumvura dine morari haibo